Nharano dzedu hadzina kure kwadzakanga dzaenda kubva paya patakapesera kuita musangano nehurumende ichiti paiyo zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvatakanga tarambawo tichiti hazvikwanisi kupedza dambudziko redu retigare naro muno munyika.
Pamuri kuti hapana chaiitwa pamakamboedza here kuti munge muchitaura nehurumende yacho?
Takaramba tongosunda nekunyora matsamba nekufona tichiti toda mumwe musangano. Saka zvetinoziva kuti vanomirira hurumende muhurukuro vanga vadzokera kumbonobvunza vakuru vavo kuti vozvifambisa sei. Ivo vazotipindura tichange tine musangano wowo pazuva ramangwana nenguva dzegumi dzemangwanani toona kuti hurumende yawedzeravo here paya patakanga taramba patakanga taizivisa kuti muhoro iyi haitengi uye haikwanisi kupedza matambudziko edu atakasangana nawo maererano neupfumi hwenyika ino.
Sevashandi, mungade mari yamungafunga kuti ingakukwanirei nemamiriro akaita zvino?
Nyaya yemuhoro yatinoda iko zvino inenge yakuda kutoramba ichingotinetsa nekuti tikatarisa vashandi vehurumende vaakutambira mihoro yakasiyana zvokuti unotadza kuziva kuti tiri kushandira mushandirwi mumwe chete here kana kuti kwete. Tiri kutarisa zvipi kuti ava vawane yakawandisisa kudarika yevamwe? Saka chatava chakangonyanya kunangana nacho ndechekuti muhoro yedu de yadzokera payakanga iri mugore ra2018.
Maitambira mari apa?
Apo takanga tichiwana mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica. Iko zvino tikatarisa mari iri kushambirwa nevashandi vehurumende inongoramba ichingotambira pamazana maviri ipapo, kureva kuti chidimbu chiri kure kwazvo kuti chisvike pamari yatakanga tichiwana mugore ra2018, iyo mari yatakanga tichikwanisa kutenga nayo, yatakanga tichikwanisa kuita nayo zvakawanda tisinganyunyuti.